manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zvita 31 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo of course it's guarded it's a bit cautious vanhu vakawanda their cautious optimistic kuti mareforma ari kutaura nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy
mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwipidza musarudzo sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika Nasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei huri kure yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda their cautious optimistic kuti mareforma ari kutaura nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa. Zvinogona kuimprove by economy, zvinogona kuwandudza the economy. But gore rinouya igore remaelection. Normally maelection anonzo ma uncertainty. Zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence. Zvoita kuti vanhu vemabhizimusi vamwe vemainvestor vanga vachida kunza marombo mira kusvika pane clarity maelections even after maelections. Saka panogona kuita wait and see attitude on the part of my international investors. So vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo. Kudo akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvavo kuti maybe battery ndorichakuda maybe mutungamiri achange achidzoswa but pane maansedendis aripo anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji basa guru in earnest mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kutifamba nenzira yatine tichitarisira after my elections.
Kuyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika
haringo already pane masignals aunzwa for example nyaya yeindustrialization ano incentivize maforeign investors ende hurumende ine vamwe maprojects yanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general so ndirikutarisira kuti takafandisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya mainvestor achauya foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms I think akafamba zvakanaka pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ratatasanhare especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinhu zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoafekta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastate tao. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 unoonawo rakamira sei, Dr. Ashitamba?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika chaiwo naeven investment imwe inge ichicreata employment but hazizvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term. But I think zvinhu zvinenge zvichita a bit of time to fully be actualized. But I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions edu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wevechidiki veMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvagara zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection. Kudai election isina mhirizhonga, kudai election ikaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Atsika ndo zvinogaro wanikwa munguva dzesarudzo vamukwena kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga iri kuita mhirizhonga. Izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi. Edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichiovana nevanhu kana kunzi Zano nemunhu wemdc varovana. Tinofanira kune tichioshanda tese, tiveka vachita zvavo, vachiita zvavo, tichogara pasi kuti tiri kuramba zvinonzi violence. Hatisikunda vanhu vanobhutitira vanhu. Bond violence yakatanga nemayouth yakuita kuti anamai nanababa kana vangaida kusapota even MDC vanotevaasagoni kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth, mayouth vayouth and focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichive nemishonga. Ende tiida election in free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisirawo pamadora kutiaiaao ndomandidzori yedu kushanda izvizvi tivanhu vari dc vaine sei.
Asika batorenyu imire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudomwa kuti mumirire kuve kansera.
Kana ndasarudzwa zvavongwa kuti MDC Alliance yatinda kuti hatina problem nazvo. Kuti agenda iripo haizve kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine donzo tikakubvisa rezhimu yadati yava mugabe nevamunanga saite ndeyatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu pari zvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa ngatisarudzei vamukwena.
Ndane almost 6 months ndiri pagroundi kubva tisara kuita kuti vanhu vaiaonoregesa vota masabhuku vaibhadharisa mari ini ndaita by all means kupa service delivery kuwanu ndine maupdate tichena ndichipa vanhu doti doo munhu wese ngaaende anoregesa ndisingati vhoterai MDC. NPF votai ndionga ba asiti vanhu ngavaende vanoregesa go and register to vote. Ndobva ipapo programu yanga yabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndichiita programu nemaiyi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zvimhinga mupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handichabve kubudirira bhozi ndiri kushanda pagiraundi ndichitaurira vanhu manakiro akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo nawo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndivandiri kushanda navo pagiraundi nemadzimai nevakuru madhara iyo mama old age yekana ndiri kushanda navo. Kwese paito rejista vanhu zvaita doti doti nemachembere vamwe vasakakwanisa kufamba taivatakura nemotikari dzisipoti havavhotere MDC vanovhoterani but aida kuti varegiste ndaivatakura nerori vachaira kuregista vanovhota ndozvamwe vatikwanisa kufamba ndizvada mudzidzo challenge yekumamusha wadzi inenge yakakura edistance nepanenge pane police station saka taitsvaya kuti munhu wese awane mukana wake wekuregista agotarudza utungamiriri hwaanoda asingatitizirwe.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko angitaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu seMDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashiroko election yemarondera West haifambe zvakanaka vanhu vachigututsirwa vanhu vachiyara musango. Saka this election yatitende ya2018 tida election ndiiyese hatida vanhu vachavhundutsira vanhu ende tichamira tichimira tichidifenda vabereki vache ivavo kuti hakuna munhu anobhundutsirwa. Ndakaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechibagai mapendai ndakatanga kuti yauya pano yamboya iri ngani chekutanga endaizi kana chipiwa vanhu chinhu zvegovernment vanhu vari vapf ndotiraizi iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanup f vanga vakuti pamberi nezanup f nonono aienda panapa takanisana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu iri transparent kaza munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizivekani kue.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vanelson mukwena vari parunhare kumarondera west nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Muchikamu chedu chechitendero nhasi taita rombo rakanaka rekutaura na Reverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzva ra2018.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba
rangu. Ndinoreva Reverend Dr. Levi Kadenge, ndinodzidzisa paUnited Theological College. Anodzidzisa vafundisi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negore dzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongu vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore iri
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauro pamusoro pegore iro ra2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma sazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kune vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakasikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitenderi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitenderi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusisikidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatibidzira kuti anoziva zvaanoita nesu anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiri toka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndozvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge
kanisi tinotendawo uve negore zvakanaka thank you
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvinotombonzwa kubva kuna Evans Zininga westudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri vestudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
hello ndiri kunzwai
kana ini ndiri kukunzwai mukoma wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
ndinani ndiri sei seikokoko hai ndinani panapa pajoza
pajoza apa, pari seiko pajoza?
Pari nani kupisa chete, no mbura,
Makari tamba seiko Christmas zororo iri gore jara tatarisa iri makari tulongera zvipiko?
Gwere java, pano kishinji kataka ronga, atisha kono endo kwebiu, kuno rigarira tiri pachecha.
Murugu enda ku all night prayer.
Yes, yes, mwere tiri ku all night prayer, yes.
Nana papa, ire mchiru wa makros over.
Ya, tuweke techiru wa tuwezi na anapapa ifamu.
Hai wazo, naku ipa izozo, tinoku tenda ni kupinda mchiru wangu wakana mwine, ama nisha mwareza mnoda kukwazi sana na zona, asi sununguka kwa izenyu.
Ya, ndinoda kukwaziso mama wangu wanova iwo beka maruta wari kuchungwiza.
Ndo vega here hamuna vamwe?
Ah, wakawandisa ndichiruta.
Alright.
Ndozokwaziso sekuru wangu sekuru Bhuka wari ikokoko kuchungwiza. Then ndozokwaziso mafriends angu anosanganisira iyo Tatenda Mukwereza, Tatenda Masona, Peter Nemaonga vandakazvidza navo paseke one high kuchungwiza. Then ndozokwaziso makolleagues angu andinoshanda navo kuno South Africa kwandiri. Wanoa iyo mneri marine inose mchegeni mwangwe wote wanonijia.
Aya watinotenda imima itabasa magona imima pinda mchirongwa mkakwaziso hamanisha mwari mopeza gore zvakanaka nai mwa ni 2018 yaka kumborerwa
maita pakecha hivyo kana na imo mwa ninguwa ya kanaka hivyo
zvakanaka itinotenda mkoma mnyarazi.
Halo makadini.
Tinosimba mkomo wangu muri sei?
Ah, tiri raiti.
Zvakamira wani wani ko kwa muri? Muri kupi kwa imi?
Tripa Johannesburg apa.
Johannesburg. Hanzi kudii, makabatwa nezvinhu here?
Takabatwa nezvinhu, takabatwa basa, rakabata.
Aiwa tinotenda. Tinotenda muri kupemberawo seiko Kisimusi gore dzvara uya ari makatirongera zvipi?
Aiwa zvese zvakarongeka, zvakarongeka asi zvinorongeka mufaro chete. Ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzestedzi taiwa tiri kunakirwa pagroup pedu apa tikurukura tikurudzira vamwe kuteerera nhepfenyuro kuti vanzwe shaumarizeza kumishao.
Tinokutendai mukoma nekutirangarira maita basa.
Tinadzo tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri, club yedu yevateereri. Aiwa tiri raiti, ndoti ngava dzechrismas negoredza zvakanakisa sereni.
Handitika? Aiwa, tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku nekuti kana imi musipo nesu atipo. Saka kana muripo kudai so, aiwa, tinobva tanzwa kufara.
Then ndoenda kugokwe kwa chireya uko, vese vatinotamba navo, vese vana Victor Germani, vana Elfas Rashai, vanani vese. Tinoti aiwa, ngatipinde mugoredza takafara chaizvo, takatarisira zvinyowani kubva kuna Mwari.
Right.
Kubva tafara zvemugoredza iyo.
Aiwa, imi maita zvakanaka, imi mapinda muchirongwa, nemiwo mukoma tobva takushuvira iyo goredza rakapenya nai.
Ndinotenda nekuti pamukara.
Zvakanaka imukoma, mova nezuva rakanaka. Tatenda. Ah. Tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa vari kufara vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017. Tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa. Alo muchirongwa.
Alo makadini.
Ndinosimba makadiko mukoma wangu zviri sei sei?
Zviri nani nani hazvo tiri paHarare.
PaHarare paSouthdale apo havarari zita rekudhara kwakamira seiko kuHarare?
Awa kuHarare kuri nani zvako despite kukwira kwemaprizes but tiriko.
Maprize hanzi akwira here? Chiko chanyanyo dhura mukoma? Chingwa here nedoro? Ndo zvatiri kunyanyonzwa kavanhu vachichema nazvo.
Ah, zvinhu zvese zvakakwira.
Yes.
Flour, sugar, rice zvese zvakakwira.
Ai. Zvino todleiko, todlavu here nhai vakomana?
Ameno vamunangagwa vakakuti ngoti nekutanga kukwira kwezvinhu.
Saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhai mukoma?
Ko kana munhu uri president zvinhu zvikwira izvi ndoitadza kutaura.
Aya, kwakaipa mwana wamai. Ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi vari kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira nai. Amuna were amanisha mwari mbiri nhatu dzamunodawo kupasando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uku.
Aya ndodawo kwazo hama dzangu dziri kumari kunzinaja dzinotofotorani ndavhura mangu maita kawira. Ndodawo kwazo maita kawira na baba takawira nani nangu mauvhiri yana angu mate Vanessa na Valerie.
Right. Ndoda kuvati
chinangu andinaye panapa ndoda kungwazisa futi.
Aiwa mapa makwaisa vari padhuze taurai kanizi tavabve vafara waka kuti aiwa ndataurwawo pana dedi pa radio.
Haro mapa chaparira.
Ah mapedza. Mapedza inimi. Rai mukoma ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga uyo anga achitaura nevatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iyo zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra 2017 tichitarisira kupinda mugore ra 2018 sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Mumwe wechidiki weMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya Sakanzura mudunhu reMarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018. Anokushuvirai gore rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvakare muna 2018.